manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 8, 2021. Makatirira ku Studio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti kwemazuva matatu adarika hakuna munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Nyaya yakaitika paBusiness TVO nderekuti pane zviga zvatinotarirwa neboka rinonzi Financial Action Task Force. FATF inoongorora nyaya dzemari dzinotorwa nevanhu dzakasvipa dzochenetwa inonzi money laundering.
Hurumende inoti mutemo unoona nezvemasangano akazvimirira oga hausati wawandudzwa sezvo richiri bhiri uye vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo.
Tikada kuti tigozopa vamwe panazviita hapana chavanenge vachakwanisa kutenga nokuti kutaura kudai izvi vemabhizimisi vakutogadzirira kukwidza mitengo mushure mekungonza kuti vashandi vehurumende vatarisira kupiwa bonus.
Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kupiwa bonus vose mwedzi uno sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Vanhu voyambirwa kuti vangwarire chirwere chechimbwa mupengo sezvo imbwa zhinji dzisina kubayiwa nhomba yechirwere ichi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu pasina munhu ati afa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nemashanu kana kuti 4,685. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava gumi nevaviri vana vechikoro kubva mudunhu reBulawayo. Vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu zvine zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 133,189. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe zvine mazana masere nemakumi matanhatu nemanomwe 3,371,867 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 2,648,740 vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa kuti inyatsoshanda. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda. Gurukota runoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi varamba kuti hurumende yakatodzika mutemo mutsva unoona nezvemasangano akazvimirira apo yakaburitsa bhiri rePrivate Voluntary Organization Bill nemusi wechishanu mugwaro rayo reGovernment Gazette. VaZiyambi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakasununguka kuzeya zvavakaburitsa izvi usati wave mutemo. Vanotiwo hurumende mukuita izvi iri kuzadzikisa kurudziro dziri kuitwa pasi rose kuti pasaumbwe masangano akazvimirira oga anozoita zveutororo kana kushanda nevanopfurikidza mwero. Asi mamwe masangano akazvimirira oga akaudza Studio 7 kuti hurumende yakabva yauraya nhunzi iri pahuma nedemo mukuzadzikisa kwainoti iri kuda kuita zviri kukurudzirwa nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pakufambiswa kwemari. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaZiyambi.
Nyaya yakaitika pabhiri rinonzi TVO nderekuti pane zviga zvatinotarirwa neboka rinonzi Financial Action Task Force, FATF, inoongorora nyaya dzekumari dzinotorwa nevanhu dzakasviba dzochenerwa inonzi money laundering. Saka boka iroro rine zvavakatipa murecommendation yavo yavaiti number 8 kuti endai munogadzira zvakati zvakati maringe nemaNGO. Ndo zvatakaita inonzi muchirungu to comply with my recommendation. Saka taita kugadzira mutemo, takabva taita rinonzi bill. Bill unenge usati waamutemo. Tikange tawabikwa nana mazvikokota vedu vanonyora mutemo, taenda nawo kucabinet yaapprova, tinobva tagazeta. Tagazeta tobva tachiti vanhu hewo mutemo, chikurukurai muchitiudza kuti munoona sei. Zvedzemere kana kuti zvidziswe. Taakumirira manje kuti vanhu vanyorere kuna kraka weparamende. Akomicheta anoita mapublic hearing vachivaudza kuti vanofunga sei. Ivo kana vazenge vagadzira manje ripoti dzavo dzoenda muparamende, tochinodibeta isu tochipindura sehurumende kuti aiwa apa pamuri kuti zvakati zvakati panosungirwa kunge pakati kuti zvibude so, tochikakavadzana kusvikira tabuda nemutemo chaiwo chaiwo unenge uchazopasa.
Mataura nyaya imimi inonzi Financial Action Task Force iri kuti padzikwe mitemo yakadai, chavanenge vachikurudzira kuti nyika dzidzike mitemo yakadai, chinenge chiri chikonzero chei chaizvo?
Chikonzero chacho chihombe ndechekuti zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kufoma vari kugadzira anonzi maNGO vagadzira vasenzesa senzira yekuita money laundering nekupa vayava vanoita zveterrorism mari. Ikoko yakarejestwa kunzi iri kuita zvekupa vanhu food aid, but imwe mari yachona yodhaivhetwa kana kuti yoendeswa nenzira isiriyo yonopa vanoita zveterrorism kana kuti zvechitororo mari dzachona. So avava vakati aiwa isai mitemo inoratidza kuti kana munhu arejesta NGO yake anosungirwa kuita zvaakarejestirwa. Ndo zvavari kutaura. Donzvo riri rekuti vanhu vasanyanye kuita zvekuti vanosenzesa maorganization kuita money laundering kana kufinansa terrorism activities.
Asi kavamwe vanenge vari kuti hurumende yabva yati mudzimu warobonga kuona huku dzichirwa, yabva yanyanyoomesera ivo vemasangano akazvimirira ava ichiita sekuti iri kuda kuzadzikisa izvo zvakataurwa neveFATF.
Ndo mhaka tiri muprocess kana tiri mushishi yekuti tigadzire mutemo kuti ivo vanogona kuenda kuparamende vonoti kuti apa panyaita kusunga, hapasi kuenderana nezvatakanzi tiite, voenda vonotaura kuti apa basa redu mungadai mukadai harishande, hazvifambe zvakanaka. Kugadzirwa kwemutemo yedu kune process iyo yekuti kunoita mapublic hearing, vari maspecialist groups vayava vanenge vari vana mazvikokota vonyorawo futi voenda ikoko vachinopa mazano avo, ripoti yobva yaburitsa izvozvo papa pemadai mukadai hazvizobuda. Saka ndopa danho ratave ipapo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwawo kubva kubato rinopikisa reMDC Alliance nezvemutemo mutsva uri kuda kudzikwa uyo. Mutauriri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti pamari dzebonus dzavakatenderana nehurumende musangano yavanga vachiita vari kuda kuti mari iyi iuye yose mwedzi uno, kwete kuti vamwe vashandi vazopuhwa mwedzi inotevera sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakatenda kuti hurumende semakore ose ichapa vashandi mari kutanga mwedzi uno. Asi zvekuti vanopuwa mari yakawanda zvakadii uye rini zvinonzi hazvisati zvatenderanwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamushangu.
Zviro kwazvo takatarisira kunge tichiwana mabhonasi iwo mwedzi uno wambudzi.
kuburikiza ne hurukuru dzatakaita nehurumende pamusangano yedu yapfuura. Hatina kunge taridzana kuti pangava nekusawirirana, asi chatakangosiya chisina kunge chazadziswa icho hurumende yakanga yati change ichiongorora inyaya yehuwandu hwemari iri change tichiwana.
Sevashandi zvii zvamuri kutarisira?
Isu sevashandi tinotarisirwa kuti mari yedu sekuti yagara iri shoma iripo, hurumende ikange yatevedzera tsika yanga yombetika kumashure yokuti yaitipa mihoro inongova iyo yemari yetinotambira chete isine nemaarawenzisi, zvinobva zvazotiremera kuti mari yedu inongouya iri pasina. Saka sevashandi takanga takapa chichemo kuhurumende kuti ngaingoti zvose zvinowanikwa papayslip yedu ngazvinge zvichingouya zvakapetwa kaviri kuti mhuri yedu inge ichitenga. Saka takatarisira kuona mhinduro inofadza kubva kuhurumende, nokuti pari zvino mari yachona hapana chairi kutenga chetiri kuwana.
Ko, panyaya yemisangano yekuti muwedzerwe mari yamunotambira pamwedzi zvamira sei?
Tainge takatarisira kuti tichange tichiita misangano yekugadziridza mihoro yedu, sezvo isingachatengi pamwedzi iwoyo yatabva, asi tinoona sokuti hazvina kunge zvafamba zvakanaka. Saka itarisiro yedu yokuti kunyange pamabhonasi achona kana ouya, hurumende ngainge ichitarisa izvozvo kuti haina kuzonge yakwanisa kuwedzera vashandi mihoro pamwedzi yapfuura, uye vashandi vose ngavapiwe bhonasi iyi pamwedzi mumwe chete wambudzi, zvichienderana nekudonha simba kunoita pamari yedu. Tikada kuti tigozopa vamwe pana zviita, hapana chavanenge vachakwanisa kutenga, nokuti kutaura kudai izvi vemabhizimisi vakutogadzirira kukwidza mitengo mushure mekungonzwa kuti vashandi vehurumende vatarisira kupiwa bhonasi.
Tichitaurawo navamavhima vari kuti hurumende yaedza nepose painogona kutinge ichiwedzera vashandi gore rino, munoti kudi?
Sevashandi vehurumende hatirambe kuti hurumende yakawedzera upfu mupoto, asi kuti sadza harina kukora. Upfu hwaiva hushoma, hwakawedzekwa zviro kwazvo, asi sadza harina kukora.
Munorevei apa?
Nyaya iripo ndeyekuti tinoda kutarisa kuti pavakawedzera chii changa chichiitika nemitengo yezvinhu panyika pano. Taitadza kunotenga, taizosara tonotenga zvinhu kana kunohora mari. Vemabhizimisi vatoshandisa misika mitema kukwidza mitengo yezvinhu. Saka tairamba tichingoteverera mumashure tichingochema. Ndo saka tairamba tichikumbira hurumende kuti ngatirambe tichigara pasi tichiita musangano, tigadzirise dambudziko raramba ruvavarira upenyu hwedu pakushaya simba kwemari yedu yatainge tichiona.
Mutauri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare. Apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vanhu vakawanda vave kuvamba mapato matsva ezvematongerwo enyika anopikisa. Svondo rapera vaimbova nhengo yeZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vakaparura bato ravo idzva rinonzi Front for Economic Emancipation kana kuti FES. Ko, izvi zvinorevei chaizvo? Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova mukuru weMedia Center.
Kunyuka kwemapato zvinhu zvinongoitika muZimbabwe poga poga panoitika sarudzo, tinoona mapato matsva achibuda, ndo yavatsvika yomuno yekuti kunoita mapato ezvematongerwo enyika matsva kana sarudzo yoenda ichisevera.
Izvi zvinorevei? Zvinobatsira here musarudzo kuti tione mapato matsva kana mapato achiwanda sarudzo dzisati dzasvika?
Handidziko rerere kuti munga muno tarisiro yevanoongorora zvematongerwo enyika ndeyekuti dei pava nekubatana kwemapato anopikisa, kuitira kuti bato rekutonga rive rinowana iya yatingati kompetisheni yakati simbei kubva kune mapato anopikisa. Asi kubuda toivi kwemapato akasiyana siyana uku kunokunda tarisiro iyoyo yekuti pave nokubatana kwemapato kuti arwise bato riri kutonga reZANU PF.
Tinoona zvakare vazhinji vanokurudzira kuti dai paitwa mitemo yesarudzo yakajeka kana kuti electoral reform. Izvi zvinobatsirwa here nekunyuka kwemapato matsva?
Zvekunyuka kwemapato matsva hazvo hazvingadziviriri kuti pave nemaelectoral reforms. Maelectoral reforms zvingatomadzivirira hurumende iripo inenge isingamati, nekuti mapato anonyuka haangamisi kuti pave nevandudzo yemitemo kana kuti maitirwo esarudzo.
Pane vamwe vanotizve kuwanda kwemapato aya kunopatsanura mavhoti panguva yesarudzo kune avo vane mapato makuru. Munoona sei izvi?
Naizvozvo ndoo zvandaa ndichizama kutaura pandanga ndichiti panoda kuti pave nemubatanidzo wemapato anopikisa kuti vave vanokwanisa kukombita kana kuti kwipidzana nezvamutiro zvakati zvimbere. Izvozvo zvamurikutaura kuti anoona zvigwana zvitatu ndozvaaenderipo. Vanototara pamwe mapato anonyuka ari kukonzerwa nezvamupiefu inenge ichida kuashurashura mavhoti evanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova mukuru weMedia Center vachitaura vari paRunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hwekumanikidza vashandi vose kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kana vasina zvikonzero zvakati tsvikiti huri kutarisirwa kupikiswa zvakasimba nevanoti vanhu vane kodzero yekusabayiwa nhomba kana vasingadi. Hurumende yavaBiden iri kutarisirwa vhiki rino kutura mapepa kumatare ekupikisa avo vari kuti kumanikidza vanhu kuvabaya nhomba kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vanhu vatotangawo kuratidzira vachiti havadi kumanikidzwa kubayiwa nhomba. Hurumende inoti bhizinisi rose rine vashandi vanodarika zana rinofanira kuona kuti vabayiwa nhomba. Mamwe makereke, mabhizimisi nemamwe matunhu ari kupikisa akabva akwirawo kumatare. Asi vakuru vehurumende vanoti ikodzero yavo kuona kuti utano hwevashandi hwachengetedzeka pabasa. Mubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica weEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS wakatemera zvirango vatungamiri vechiuto venyika yeGuinea neMali nemhuri dzavo nenyaya yekuramba kuita sarudzo dzechekerere. Musangano weECOWAS uyu wakaitirwa kuGhana nemusi wesvondo. Gungano renyika gumi neshanu iri rakatiwo mauto emuGuinea asunungure mutungamiri akabviswa pachigaro nechisimba vaAlpha Conde. Vanhu varikurudzirwa kumhanya kuchipatara kana vakarumwa nembwa sezvo paine mukana wekuti vanogona kubatwa nechirwere chechimbwa mupengo kana imbwa inenge yavaruma isina kubayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere ichi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwemhuka vanoshanda mubazi rezvemhuka kana kuti
Department of Veterinary Services
vaLambert Farai Gwenure vanoti veruzhinji vari munjodzi yekubata chirwere ichi sezvo imbwa dzakawanda dzisina kubayiwa majekiseni munguva yeCOVID-19 kutanga gore rapera. VaGwenure vakamirirawo nyika musangano reGlobal Alliance for Rabies vanoti Zimbabwe ine imbwa dzinosvika miriyoni imwe chete nemazana matanhatu kana kuti 1,6 million idzo dzinofanirwa kubayiwa nhomba iyoyi rokuti denda iri risapararire.
Rega rega vanhu vanosvika 7,000 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapwa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokubayisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 bond, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
Vaendererawo mberi vachiti
reroga roga vanhu vanosvika 700 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokuisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 bond, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
vagwenure vanoti hurumende inotenga nhomba dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi mashanu 450,000 pagore vachiti nhomba iyi
haikwane
sezvo imbwa dzichifanyirwa kubayiwa katatu mumakore anotevedzana kuti huturu hwedenda iri huparadzwe zvachose. Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashe Clinton Tavaziva vanoti ichokwadi kuti sangano reSociety for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA harina kufamba famba munzvimbo dzinogara vanhu panguva yelockdown.
Inini hangu semunhu anofarirawo imbwa anovawo munhu anochengetwawo imbwa, chekutanga chinoitika ndechekuti kune mavet anombofamba achienda mumaareas ese. Ini hangu semandogara muHarare, vanotozikanwa kunzi mazuva akati vanenge vari kuGlenview, mazuva akati vanenge vari kuDZ, mazuva akati vanenge vari kwakati. Izvi zvinenge zvichiitwa muma high density areas, and then tongoti kuma low density areas vanoita maperiods ekuti at least every year vanouya katuva vachibaya rabies vanozoitawo zvimwewo zvimama vaccination pacho chinhu chavanenge vachibaya kunyanyanya inenge iri rabies inenge yakachipa chaizvo, inenge ichiita sekuti iyo dollar kana kungoti 100 bond, hadziri mari dzemuno. But kubva pakatanga lockdown vakazengewo vasingatafambiwo nekuti vanhu vanga vasinawo mari yekuti pamwe vangabayisa imbwa imo mumba musina muriwo, nekuti imbwa dzekunoktown hadzivhimi.
Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vayambira vagari vemuHarare kuti vasachengete imbwa pamisha yavo nokuti dzimba zhinji dzinofanira kuita imbwa imwe chete inovharirwa mufenzi. VaChideme vanoti imbwa dzinoparadzira zvirwere zvakawanda, nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakaenda kunodzibaisa majekiseni nguva nenguva kuti vachengetedze utano hwemhuri dzavo nevavakidzani. VaChideme vaendera mberi vachiti munhu akarumwa nembwa isina kubayiwa imhosva huru chaiyo.
Ungu tine urongwa hwekufamba mudzimba tichiona kuti population yembwa pamba yakamira sei, vanenge vaine dzakawandisa tichitaurana navo kuti dzinge dzichikamuka. Uye imbwa dzatinoti pachirungu mastray dogs tinoshanda neveSPCA kuona kuti todziita sei, dzimwe tinodziradzika dzimwe dzinotoka dzoenda kuSPCA. Chidonzo riri rekuti chirwere cherabies chisatekeshere neguta, nekuti chirwere cherabies chinge changokubata hauponi, unongozoenda kuhospitari wonozorora hako uri ikoko, hapana zvopona pachirwere cherabies. Ndosaka uchinzi munhu imbwa yako ikaruma munhu akabatwa nerabies inenge ichitori mhosva yaunoendera kukoti nekuti unenge waponda munhu.
Sangano reDepartment of Veterinary Services rine mabhuku akanyorwa navagwenhure akadhindwa mururimi rwechishona neisindebele ayo anopiwa vana vechikoro pachena kuti vakure vachiziva kukosha kwekuchengeta imbwa iine hutano hwakanaka. Vagwenhure vanoti mugari wese wemuHarare anofanira kutevedzera mitemo kana kuti yeguta pakuchengeta mhuka. Mushandi wekuZimbabwe Society for the Prevention of Cruelty to Animals uyo aramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo, nokudaro mbwa dzave kungoregedzwa dzichingofamba famba, izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo zvakare vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru pasi rose vanofa pagore mushure mekunge varumwa nembwa dzine chirwere chechimbwa mupengo. Chimbwa mupengo chinotapurirwa nemate mumhuka inenge iine urwere, uye mhuka dzemusango kusanganisira muremwa remwa, makava, zvidembo nezvimwe
zvinokwanisa
kutapurira imbwa chirwere ichi chogumawo chabata vanhu. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanonzwa kudziya muviri, tema musoro, kunzwa sevave kuoma mutezo, uye kutanga kuita sevakazungaira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Munhau dzemitambo, chikwata cheCapes United chadoma Lloyd Chitembwe semurayiridzi wacho mutsva zvichitevera kudzingwa kwakaitwa Darlington Dodo. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikwata ichi vaFarai Jere vanoti Chitembwe apiwa basa iri kwemakore matatu anotevera zvichienderana nekuti chikwata chake chiri kutamba sei panguva.
So these are 3-year contracts renewable depending on performance.
Vajere vanoti Chitembwe ari kuuya nevatevedzeri vake avo aive navo kuHarare City kusanganisira Nelson Matongorere, fungai kwashi na tuenderai marume avo aimborairidza navo mazuva ayo aive ku Capes United.
The first assistant is Mr. Matongore and the second assistant is Tostao Kwashi.
Asati aenda kuHarare City muna 2019, Chitembwe akatora mukombe weleague ne Capes United muna 2016, uye kutungamira chikwata ichi kusvika mumin league stage ye CAF Champions League muna 2017. Chitembwe anoti ari kufara kudzoka kumakepe-kepe, achiwedzera iye kuti ari kuona vachibudirira atarisa vatambi veCapes United varipo.
I've watched a few games when we played them when I was at Harare City. You can see the potential within the group. You can see some.
Vavaona vachitamba ndiri kuHarare City vari kuratidza kuti vane tarenda uyezve neshungu dzekubudirira.
Mukuru wesangano revatsigiri vechikwata ichi uyezve vari nhengo yebhodhi reCapes United vaAbraham Kawadza vanoti vari kufara kuti Chitembwe adzoka kumusha.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Lloyd adzoka kumusha. It's a big institution, sekuziva kwenyu Capes team hombe. Saka team hombe inodawo macoach who have been tried and tested. Saka tiri kufara kuti Lloyd adzoka.
Capes United iyo yaityisa munhabvu muZimbabwe yadzikira zvinotyisa zvekuti zvikwata zvese zvave kuda kutamba nayo kuti zvikunde. Chikwata ichi chakabuditswa munharaunda yekutanga makundano echibuku Super Cup izvo zvakakonzeresa kuti dhodho adzingwe. Asi vakawadza vanoti vari kutarisira shanduko huru nekuya kwaChitembwe vachiti vari kuda mikombe nekutamba muAfrica zvekare.
Atinai pari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuina mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica like we did makore apfuura.
Asi Chitembwe achamboti nonokei kuwana mitambo sezvo svondo rino kusina mitambo muZimbabwe, nekuti chikwata chenyika chine mitambo miviri neSouth Africa neChina pamwe neEthiopia National Sports Stadium nesvondo. Ndiyo mitambo yekugumisira yemaWarriors makwikwi e-2022 World Cup. Zimbabwe yakatobuda kare makwikwi eKata World Cup aya, uye murairidzi wechikwata ichi Norman Mapeza anoti ave kuumba chikwata chinokwikwidza zvakasimba kumakwikwi Africa Cup of Nations kuCameroon gore rinouya. Vamwe vatambi vechikwata chemunyika vanotambira muZimbabwe vatosimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. chirutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19 uye mapato matsva ezvimatongerwo enyika ovambwa pamberi pesarudzo dza2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti kwemazuva matatu adarika hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Hurumende inoti mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga hausati wavandudzwa, sezvo chayakangoita kuburitsa bhiri uye vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo usati wava mutemo. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kupiwa mari dzavo dzebonus vose mwedzi uno, sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwendaba zakusihlwa olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 8 lwezi 2021 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
kuya kubonisa ukuthi igciwane leli liyehla kwesinye isikhathi lenze sengathi abalisekho libuye limemetheke njalo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokuqhonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo.
Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi usebenzisa i-office of the president to push indaba leyo. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngabe umeceleni ngoba kangeke abe ngujaji entweni ebuzwa kuye kakhulukazi. So hayi yena as an official uphoshe indiyana kuhle kakhulu. Kodwa ke engakhohlwa ukubana kakumelanga abe ngumahluleli kulolu daba.
Iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe i-commission yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Ingcwethi zezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhuba osusabalele okwethusayo wokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi elizweni jikelele kulabantu abafika phose amachumi amabili, 19, iningi labo abalichumi lambili, 12, kungabathelelwe leli gciwane ezikolo zakoBulawayo. Lo lugatsha luthi njalo akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayizolo. Lo lugatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula isithobaminwembili, 8,088 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala, kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane eziyisithupha, 6,348. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitor umnumzana Efi Dlela Ncube.
I-COVID-19 igciwane le-corona lokhe likhona alikanyamalali njalo ingozi lokhu inkulu ungananzelela okwenzeka e-Europe ukhangele kubo Germany ukhangele Russia ukhangele endaweni ezihlukahlukeneyo kuya kubonisa ukuthi igciwane leli liyehla kwesinye isikhathi lenze sengathi alisekho libuye limemetheke njalo ngakho ke umumo lanxa ungafani lalokhu yana esikubone ngo-July lapho kufe khona abantu abanengi kodwa ingozi lokhu ikhona ukufa lokhe kuphakathi kwethu abantu lokhe besifa abantu lokhe begula noma isibalo sakhona singafanele sekuqaleni yebo kambe insuku ziyadlula abantu bengafanga siyakuthanda lokho kodwa ke uyahlangana losuku olunye sekhona odlule emhlabeni kumba ababili kumba abathathu kumba oyedwa njalo ingozi ke ilokhe ikhona kakhulu.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Yebo ezikolo ilokutholakala i-COVID-19 ema-primary lema-secondary. Yingakho ngisithi ingozi sesekhona Gaika suki phakathi kwethu abantu bamele baziphathe sengathi kulokho kufana la seminyakeni ledlileyo kweminyangeni edlileyo lapho obe kufiwa khona ngokuba nxa isiphenduka ayimemezeli kumele ke ezikolo abantwana bavikelwe abafundi bavikelwe abazali bavikelwe kumele abantu bangayeki ukusanitize ukugeza izandla ukugqoka ama mask lokwenza konke lokuyana ukuza kwenza ukuthi bavikeleke ingozi sesekhona phakathi kwethu kuyafiwa igciwane liyamemetheka emhlabeni wonke jikelele ngakho ke abantu bangazibathi hayi sekwedlule sizabona seliqansa selibulala abantu ngendlela eyisimangaliso ugcine kuvalwa izikolo kuvalwa amabhizinesi lemisebenzi kanti singaziphatha ngendlela efaneleyo kuzavimbeleka ukukhona lokho ngendlela enkulu kakhulu
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus COVID-19
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebheji likaZulu ithi isiyenelise ukwakha kutsha ilitshe eliyisikhumbuzo salabo abachabalala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi eBhalagwe elanyamalala ngemva kokwakhiwa kwalo nyakenye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe ikhomishini yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi izizalwane zemhlubulweni eMandebeleni lenkabazwe zikhuthaza ukuba udaba lombhuqazo wegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini yamazwe womhlaba ezimeleyo hathi inkokheli yomdabu umnumzana James Siphambano Ndebele wesilobela owalahlekelwa ngumne wabo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi ngomunye wabasola ukuthi lolu daba ludazululwe izinduna
okunhlabileyo ngizwa kuthiwa kathesi upresident wathenena indaba le kayidazululwe izinduna amboni ukuthi izinduna zingena njani kona phela amboni ukuthi induna ingasilanda thini ize ukuthi umne wenu wathathwa kuyani lapha-ke ngikhulumele uyakhuluma akula nto angayikhuluma umuntu oyinduna ngaphandle kokuthi nxalayo wathathelwa kwabo kubuhlungu njalo mbone ngani bafuna ukudlala ngathi nje yinto engiyifundileyo la ukuthi lokho abazama ukukwenza ukuthi indaba le kayicazulule ngokufuqela indaba yonke ezinduneni zesigaba hhayi akusebenzi lokho akusebenzi induna ingazisivizetinti uzanini laba nzeza ngize khuluma lani bakwendebeni ngomfoweni langabomakhelwana benu abanyamalalayo nangu kwami ngingazake ngiye ngoba izakhuluma nenduna ikhulumise isesayidini kabani yona induna mbone ngandabiya zikhuluma isesayidini yalowo muntu engibona mina ngani nguye olomlando okunyamalala kwabantu labo manje lokho hhayi angcono mvele ngingayo emhlabeni onjani
umnumzana mqondisi Ndebele isakhamuzi sakobulawayo uthi umongameli weZimbabwe udlala umacatshelana ngodaba lwegugurawundi
udaba lwegugurawundi is playing seek and hide ngoba wenza ingathi udaba lwegugurawundi ufuna ukululungisa kanti ufuna ukulithanyelela ngaphansi kwekhabothi ngoba uyakwazi ukuthi ungomunye wabantu ababekhona phakathi ngoba lathi nxa sikhangela ayikho vele indlela umnankagwa angalungisa ngayo udaba lwegugurawundi kuphela ufuna kudlule isikhathi sakhe sokubusa
umnumzana Desire Moyo umlingisi uthi uyathaba ukuba umongameli usekhuluma ngalo lolu daba kodwa angabi ngumahluleli kulolu daba
ngikhangela ukuthi mhlawumbe uhulumende i-government and maybe the office of the president izasilungisela lolu daba kungabi inganekwane njengoba kungabi iziphicwaphicwano nje abantu belibhala ngentoko lampumela mina ngiyathaba kakhulu ukuthi usebenzisa i-office of the president to push indaba leyo kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngabe umeceleni ngoba kangeke abe ngujaji entweni
ebuzwa kuye kakhulukazi. So hayi yena as an official position leyana kuhle kakhulu, kodwa ke engakhohlwa ukubana akumele angaba ngumahluleli kulolu daba.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole uthi langasiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu.
Lapho kulabantu abafuna senkundleni yikho lapho esisebenzela khona. Nxa kuyukuthi kulomuntu oprepared ukuthi ahambe enkundleni siyakhuluma ngalo lolo daba, siyamncedisa njengamagqwetha. Yikho lapho esisebenzela khona.
Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo uke wahlangana lenkokheli zomdabu uMongameli Mnangagwa. Ngemva kwalokho wabika ukuba inkokheli zomdabu yizo esezizalawula lolu daba, zisebenzelana lehofisi yakhe kanye lohulumende ukuze lulungisiswe lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umumo wokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ukhanya usazoba nzima ngamandla ngemva kokwethulwa komthetho olawula ukusebenza kwazo osalolongwa nguhulumende oweprivate voluntary organization kumbe PVO ngamafitshane. Lumthetho uzakwenza kube licala ukusekela amabandla ezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukulwisana labafuna ukuphambanisa isimo sokubuswa kuhle kweZimbabwe kanye lokulwisana lemisebenzi yokuthenga lokuthengiswa kwemali okungekho emthethweni. Emthethweni lowu uhulumende uzakuba lamandla okubona ukuba abantu zenhlanganiso ezingalandeli lumthetho bayajeziswa kanzima. Laba bazatholakala bengalandeli umthetho ngokuphatheka kwezombusazwe bazajeziswa ngokuvalelwa ejele okomnyaka owodwa, kuthi inhlanganiso zabo zihle zivalwe. Ingcishi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Bekizela Gumbo uthi lumthetho uphambana lesisekelo sombuso welizwe.
Uyabona uhulumende kaMnangagwa olento eziningi okufana ukuthi ngawe uyazenza kathisi ama esingathi ama reforms umele ukuthi ewayenze. So ukuqakathela umele sikhale ukuthi uqale ngeprinye PVO 8 okutshengisa ukuthi singakubiza nje ukuthi indlela zokumanager ama-opponents abamphikisayo. I-PVO 8 izosebenza nje political tool yokumanager abamphikisayo. Njengobona laphana nje uma bekhuluma ukuthi abantu aba-opposa any political party ama-organization anjalo azabe si-arrestwa, kuyatshengisa kukhanya ukuthi amabala abasebenzisayo singathi awide kakhulu, ungakuthi ungakhuluma into abangayifuniyo njengokuthi umuntu we-civil society organization senjani sengabotshwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcishi njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono.
Umthetho we-PVO Act ufuna ufakwa ngurhulumente weZimbabwe umthetho onqindezela amalungelo abantu, ngoba singakhangela ama-civil society organizations ayenza into ezama-elections ezidemocracy e-human rights work bayefuna ukuba bezawavala. Kakhulu sikhangela icala lelo abathi umuntu ongasikela ama-political parties ayifunayo i-organization yabotshwa kumbe iyavalwa. Lokhu kutshengisa ukuthi vele uhulumende kasafuni ukuthi ebe ephikiswa into ayizenzayo yi-civil society.
Umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli se-MDCT uthi kumele uhulumende acabangisise ngalo mthetho.
Ukunciphiswa kwamathuba okuthi uZulu azibuse esingathi i-democratic space. Siyananzelela ke ukuthi inhlanganiso ezizimele lodwa lezokukhulunywa ngazo osokuthi abazabotshwa nxa bengasekela ama-political parties sebengatholakala nje ukuthi abasekele lapho abangasekelanga khona kuzindlela zokuba jezisa mhlawumbe ekuthini lokho abakwenzayo kungaba kunika usekelo emicabangweni ithile ngokubona kwebandla elibusayo. So sibona ngathi into bezi-right njengoba bezizinje. I-civil society isenza okwayo, uhulumende esenza okwayo.
Kodwa umnumzana Mdutsa okhokhela abasha kuZANU-PF esiqinini sakoBulawayo uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zilawulwe yilo mthetho.
Ngibona ngani ibizo lokuthi NGO lonangokwalo liyazitsho ukuthi it's non-governmental organizations. Amaningi ukuqaliswa kwawo lokusungula kwawo babuya bethi bona bafuna ukuncedisa abantu, bafuna ukusebenza labantu, bafuna ukuncedisa umphakathi. Kodwa nxa sesisizwa kuthiwa sebefuna ukungena endaweni zombusazwe kumbe zombangazwe ngibona ngani hayi kulihlazo kuyinto engavunyelwayo abantu kumele bekunanzelele ukuthi umuntu engathini ufuna ukuqalisa ibandla elezombusazwe kangene entweni zombusazwe ungangeni kwentweni zombusazwe uvala mhlawumbe nge-church kumbe mhlawumbe nge-NGO kumbe mhlawumbe ngezinye izinto othi hayi thina senze okwebhora uthi sithi wena senze ebhora sesukuzokushumayela ngalo
uhulumende uthi umthetho olawula inhlanganiso lezi uzasetshenziswa ukubona ukuba imisebenzi yenhlanganiso lezi ibalulekile njalo ihambelana nezifiso zabantu beZimbabwe hathi ukutshotshozela ukungezwani inzondano lokuphambanisa ukulondolozwa kokuthula inhlanganiso lezi sokuzamele zibhadale imali ethile ukuze zithole imvumo yokusebenzela kweleZimbabwe ukuthi uregistrar uzaphiwa imvumo yokuthatha imali abayibhadalayo ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokulwisana le-coronavirus elizweni lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sugela namhlanje ngomvulo mhlaka 8 lwezi elemelika selivumela ukungena kwezihambi ezivela kwamanye amazwe eziyabe zilemvalo eziveza kubana zihlatshiwe amajekiseni wonke omabili ukuzivikela ku-coronavirus kanye leziveza kubana zihloliwe zatholakala zingela leli gciwane. Elemelika lethule umthetho walisa ukungena elizweni kwezihambi ezidabuka loba ukuvela emazweni angamashumi amathathu nantathu nyakenye ekuqhamukeni kobhubhane olwe-COVID-19. Lusungulwe izolo uphenyo lokudinga imbangela yokuqhamuka kwengozi yokunyathezelana kwabantu emkhosini wokuzilibazisa owe-Astroworld Musical Festival lapho obekuhlabela umculi wasemelika uTravis Scott edolobheni le-Houston ngolwesihlanu. Le ngozi ichiye abantu abathoba nembili befile kwalimala kakubi abambalwa izihlobo labangane lokhe bebeka amaluba endaweni ekhethiweyo ukuba yisikhumbuzo sabafele kule ingozi. Ngasikhathi sinye umculi yena uScott labaqoqi bomkhosi lo sebemangalelwe izihlobo zabalimeleyo nabafeleyo. Amakolishi amabili ama-university asesabelweni ese-New York abalisa i-Columbia University le-Cornell University abiwa eke yavala ezinye zezigaba zawo zezakhiwo abafundi abaqeqeshi lezisebenzi zonke zaphunyiswa kuzigaba zezakhiwo lezo ngesonto ngemva kokuphuma kwemibiko ethi kungabe kuthiwe amabhomba kodwa iziphathamandla zalawo makolishi zichene zisithi le mibiko ikhanya ibingeyamanga. Umkhokeli wenkonzo yamakatolike emhlabeni jikelele uPapa Francis ufeze ukukhathazeka kwakhe ngokulwisana empini yomdeni kwele-Ethiopia okulokhu kuqhubekela phambili elizweni lelo. Lokhu kuvele igciba umthandazo wokukhulekela abafele engozini yomlilo eludolobheni le-Freetown kwele-Sierra Leone owenzelwe esikolweni sakhe ese-Vatican City. Umdlali wokugijima odabuka kwele-Kenya u-Albert Cory nguye onqobe umncintiswano owe-50th New York Marathon esigabeni sabesilisa obukhona izolo edolobheni le-New York. Abagijimi abangaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu 33,000 baphatheke kumncintiswano walo nyaka obungenziwanga enyakeni ngemva kokuqhamuka kobhubhane le-coronavirus.
Ingcwethi zezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhuba osusabalele wokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni okungabangela ukuba bahlaselwe izifo ezehlukeneyo ezigoqela imvukuzane. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usedulela lolu daba eseHarare.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwezempilakahle bathi ukusebenzisa izidakamezi kwehlisa amandla amasotsha omzimba ukuthi uzivikele kumikhuhlane. Kugcine kubangela imihlobo etshiyeneyo yemvunguzane egoqela eyesibindi, eyamathumbu, eyomphimbo, eyamaphaphu, eyomlomo, ezinso, esiswini leminye imihlobo ethize. Umnumzana Lovemore Makurirofa wenhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe uthi sebenanzelele ukuthi udubo lokusabalala kwabathatha-ke izidakamezwa luyalusanda njalo lungangenisa abatsha kulezi nkinga.
Kulokuhambelana ngokusebenzisa izidakamizi lamakhensa esikubonayo, kuqakathekile ukuba abasakhulayo babekwazi ngalolu daba, bachiye ulomkhuba kumbe bathole usizo lokuchiya lomkhuba masinyane.
Umfundisi Mazari Rashe Mabhuku owenkonzo eye Wisdom Church International uthi mkhulu umsebenzi wemfundiso lokulimukisa uzulu ngengozi yokuthatha izidakamezwa ikakhulu abasakhulayo. Uthi kudinga ukusebenzelana kwenhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela ke abenkonzo ezehlukileyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, uhulumende labo somabhizimusi ukuze belwise njalo bephumelele empini yalolu daba. Uthi lokhu kuqakathekile njalo kugoqele i-counseling kulokuthi abatsha laba begcine beselatshwa kusetshenziswa imithi ngoba vele sebele mithi emizimbeni yabo bedinga nje ukubuyela kusimo esihle. Esethula umbiko oqakathekileyo kuZulu waseZimbabwe owe-State of the Nation Address, uMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uhulumende wakhe ukhathazekile kakhulu ngodubo osoluhlasela abanye abatsha kanje okungabulala elakusasa lelizwe nxa kungasathathangwa amanyathelo okululungisisa ngokuphangisa.
Lapho sesiza kubumba ikomiti yabaphathindaba ezahlolisisa lolu daba ukuze iluyise iphinde iluqede.
Umnumzana Passmore Gezana wenhlanganiso yabatsha e-Ignite Youth Organization uthi njengenhlanganiso zabatsha sebenanzelele ukusabalala kwalolu dubo okwethusayo, ngakho-ke kabagoqanga izandla bekhangele ngamehlo nje kuphela kumbe ukukhuluma ngomlomo, kodwa babe le nhlelo zokufundisana lokucebisana emizameni yokuqeda lolu dubo.
During the lockdown period, we have done a partnership with Delta, Delta Beverages, where they
lockdown konapa sawukhuba sibili kumsebenzi simanyeni le Delta Beverages sisiqinisa udaba lokuthi abatsha bechiyane lomkhuba wokudakwa ikakhulu i-underage drinking.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu enhlangothini zonke zempilo bathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lihlaselwe lubhubhane olwe-COVID-19, lathatha amanyathelo okumelana nalolu bhubhane ngokwethula isiqondiso zokuvala ilizwe ezama-lockdown, njalo kusuke kwadala ezinye inhlupho emizini yabaningi ezigoqela indlala, ukuhlukumezeka, ukulahlekelwa ngumsebenzi, le ndlela zokuzinakekela ngazo kwabaningi. Kwabasakhulayo iningi labo lizithole lingahlalisekanga njalo bemotsha isikhathi eside belabangani babo befundisana okungayisikho okugoqela izidakamezi, kwasuka kwahlangana-ke lokungatholakali kwemisebenzi bengayi ezikolo zivaliwe nge-COVID-19 lockdown. Amantombazana wona iningi lawo ehluleke khona lokubuyela esikolo ngoba ephuthe lockdown lawa esezithwele. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, liqale kuhle iqembu lenguqu elebulawayo Chiefs ngeviki yakuqala yomncintiswano wamaqembu adlalela isibanga saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo Chiefs linqobe le-Triangle nge-1 kanyanga esonto emdlalweni walo wokuqala we-league, kodwa umqeqeshi walo omutsha wesizalwane selizwe le-Portugal uNilton Terroso uthi alikavuthwa kuhle.
It's positive, of course, important, but
kuhle ukuba sinqobile, kodwa kumelanga sikhule amakhanda ngoba sesinqobe kanye, ngoba kule midlalo yamathuma amathathu lantathu esikhona sizayidlala, kumele siqhubeke sisebenza kakhulu ukuze sidlale ngendlela esifuna ukudlala ngayo, ngoba lokho yikho okuzasiphathisa ukuba sinqobe.
Lekaslaga Premier Soccer League yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHerentals elinqobe khona eHarare City nge-1 kanya ngomgqibelo bekule midlalo emihlanu lapho iqembu leFC Platinum elibhaxakule khona eTenix nge-6 ka-1. Iqembu leZPC Kariba kanye leCapes United abengijikile obhanqa 0-0. Iqembu leBlack Rhinos litshayele iHighlanders nge-2 kanya. Iqembu leNkezi Platinum Stars libhule leBulawayo City nge-5 kanya. Kuthi eleChicken Inn linqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanya. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthe unqoba kwabo ukuzabenza babe lesibindi nxa imidlalo iqhubekela phambili.
It's good to put 3 points on the board in your opening game.
Kuhle ukuthola imiklomelo yonke yomthathu ngosuku lwakuqala, njalo unqoba lokhu uzakwenza abadlali bethu babe lokusithemba sisiya phambili. Okunye okunijabulisayo ukuba senelise ukuvikela isango lethu sangahlohlwa, ngilethemba sizabe silokhu sisiba ngcono ukuhamba kwemidlalo.
Kweminye imidlalo edlalwa ngesonto, iqembu leDynamos linqobele iYada nge-1 kanya. Kuthi eleManyika Diamonds litshayele wawa nge-4 kanya. Imidlalo yeligi izadidela yeqembu elimela ilizwe lama-Warriors kumpela viki yezayo. Sikhangele umdlalo webhola elokuqhaga odlalwa ngabesifazane. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Chiefs lithole isicoco esombala oli-2-0 ngemva kokuphutshalisa endaweni yesithathu kumncintiswano we-Durban Marine Pen Series oqhutshelwe kweleNamibia ensukwini ezisanda kudlula. Iqembu le-Uganda yilo elithole imendulo yombala wegolide, kuthi eleMalawi lona lithole imendulo yombala wesiliva. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempila kahle luthi lukhathazekile ngokuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezikolo zakoBulawayo. Iningi likhuthaza ukuthi kubunjwe ikhomishini yamazwe omhlaba ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olibalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngu 6:30 kusasa ekuseni kumbe ngu 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.